iko zvino tirozva kuti pane kodzero dzakawandisa dzevanhu dzazviringwa pamazuva matatu apfuura panga paine kuratidzira nekuti mapurisa nemauto vakashandisa futi nembumburu dzinokuvadza nekuuraya takanzwa isine vatinotaura navo mukati mezimbabwe kuti pane vanhu vanodarika vashanu vakafa mushure mekupfurwa uyezvewo makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa nembumburu dzaibva mufuti dzemapurisa nemauto tinoziva zvekuti hurumende yakakonzera kuti masaisai avharwe kusava nevanokwanisa kutaura pamasaisai pane zvinoita sesocial media zvinofanana newhatsapp facebook netwitter tinoziva zvekuti zvakatadzisa vana chiremba nevamwe vashandi vanobatsira pakurapa kuti vakwanise kutaura kana kupinda kubatsira vakakuvara vanhu vakawanda vakarohwa vakakuvara vari mudzimba vasina kugona kuwana rubetsero kuzvipatara nekuti mazuva matatu apfuura kwanga kusina mota dzanga dzichifamba kwanga kusina zvikoro zvanga zvakavhurwa mumadhorobha zvitoro zvanga zvakavharwa vanhu vakazvivharira mudzimba asiwo mapurisa nemauto vanga vachipwanya dzimba dzevanhu kupwanya madhoo nemahwindo vachirova vanhu vari mudzimba vachipomerwa kunzi ndivo vakaba zvinhu zvakabiwa muzvitoro kana kuti vanga vachitaridzira zvisiri pamutemo kunyange zvazvo pasina hungo hwekuti vanhu vairohwa vanga vaine chekuita nemhirizhonga yakaitika.
Makakwanisa kuonawo here kuti pakafa vanhu vangani?
Vatinotaura navo vanoti kuti iko zvino dambudziko guru ratinofanira kutaura nderekuti nekuda kwekuti hurumende yakavhara masaisai kutaurirana nevanhu kwange kwava kunesa zvachose kuti tizive kuti vanhu vangani vakafa asi tinoziva kuti vanodarika vashanu uyezvewo gurukota rezvesirezwe kunyika muhofisi yavamunangagwa vanoti vaoveoenue vakataurawo kuti pane vanhu vakafa pamishonga yakaitika uyezve vakataura kuti kwakasungwa vanhu vanodarika mazana maviri.
Pane zvamuri kuita here imimi nesangano renyu pari zvino pamusoro penyaya iyi?
Hongu, sesangano rehuman rights watch mambakwedza hanhasi tapfuma kunyora gwaro tichitaura zviri kuitika tichitaurirawo hurumende tichiikumbira kuti ikurumidze kudzosa masaisai kurega mishonga kurega kushandiswa kweputi dzine mbumburu dzinouraya kuti vasadziringa kodzero dzevanhu. Tapedza izvozvo tava kutaurawo nemamwe masangano akasiyana siyana anosanganisira reAmnesty International tiri kutaura kuti tichitaura nesouth africa utungamiri wesouth africa neutungamiri wesadc southern african development community neafrican union kuti vakurumidze kupindira kutaura neutungamiri wezimbabwe kuti vamise zviri kuitika zvisina kunaka uyezve kuti kodzero dzevanhu dziremekeswe pasave nekupfurwa kwevanhu zvisiri pamutemo nekurohwa kwevanhu zvisiri pamutemo kupindirwa kwevanhu mudzimba dzavo. Takumbira kuti zvese izvi ngazviongororwe zvitaurwe pachena zvifumurwe kuti zvirekese kuitwa.
Kana makatarisa zviri kuitika mungati chii chiri kuitika vamazhinga?
Zvinotyisa chaizvo. Hapana anga achifungira, ndinovimba iri kuti hapana anga achifungira kuti hurumende inonzi hurumende iri pasi pemutangiro mutsva wenyuzisipezeshon inganzi iyo ingaikonzera kuti mapurisa ayo apfure vanhu zvakadai. Uyezve tinofanira kuziva kuti vamunangagwa vari kurussia vachienda kune dzimwe nyika vachikumbira kuti vavandudze upfumi hwenyika, asi kana nyika ichidzira mabviri vairi kuita iri mumutsi wairi kuita izvi hakuna vanhu vebhizimusi vangauya kuti vazichingada kupinda muzimbabwe munyika iri kubvira. Vamunangagwa nehurumende yavo ngavazive kuti nyaya dzezveupfumi dzinosimbiswa nenheyo